Masikati akanaka vatereri. Tinosangana zvikare masikati anhasi uri musi wemugovera zvitatu 2017. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vavandudza dare ravo remakurukota mushure mezuva rimwe chete vari doma. Nyanzvi munyaya dzemhatswa mutongegwe inyika dzinoti kuvandudzwa kwedare ramakurukota rakadomwa navamunangagwa munongedzo wekuti mutungamiri wenyika mutsva uyu haana kurongeka. Nepenyuro dzematunhu dzopetunyura paFacebook dzakamirira kupiwa marezenisi. Iyi ndiye mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vavandudza dare ravo remakurukota mushure mezuva rimwe chete vari doma. Gurukota rezvidzidzo yepasi vaLazarus Dokora vabviswa pachigaro cheugurukota rezvidzidzo, ukuwo vaChris Mutsvangwa vabviswa pachigaro chegurukota rezvokuburitswa kwemashoko, vachiitwa chipangamazano chavamunangagwa. Mashoko atiri kutambira anoti varairidzi vakawanda vari kutambira nemufaro kubviswa kwevanga vaitwa gurukota rezvedzidzo yeprimary and secondary vaLazarus Dokora, vachiti vaDokora munhu asingateereri varairidzi. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Aimbova mutevedzeri wavaDokora vapo mavhima ndivo vave gurukota rezvedzidzo yeprimary nesekondari. Mumwe wavarairidzi vataura nestudio 7 vaRobson Chere vati vafarira zvikuru kubviswa kwavaDokora vachivapomera mhosva yekukanganisa dzidzo yemunyika. Asi vachere vatiwo chikumbiro chavo kuhurumende ndechekuti sangoendesa vaDokora chete asi kuchinjawo hwaro hwedzidzo hwanga hwaitwa.
Ini semurairidzi ndafarira zvikuru kuenda kwavaDokora vanga vari minister weprimary and secondary education. Anga akanganisa education system yese munyika muno.
Sangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe nderimwe remasangano rakaratidzira vamunangagwa vasati vasarudza makurukota ehurumende. Sangano iri raive ragara rakumbira kumutungamiriri wenyika mutsva kuti vaDokora vabviswe kunyaya dzedzidzo. Mutungamiriri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vati kunyange hazvo vafadzwa nekuenda kwavaDokora vapawo yambiro kuna vamavhima vakati vanenge vachiongorora gwara ravachatora munyaya yehwaro hwedzidzo uchange huchishandiswa. VaMasaraure vatsananguravo kuti kunyange hazvo hwaro hwedzidzo hwaifanirwa kuchinjwa, vati kushandurwa kwahwakaitwa navaDokora handizvo zvavaitarisira.
Tindazivisa vamavhima vatora basa iri kuti chataigwisana navaDokora haisi nyaya yezitara asi inyaya yepolisi framework, inyaya yepolisi direction. Saka izvezvi zvavapiwa basa iri tichamirira kuona gwara ravanoda kutora maererano nedzidzo yedu. Tinoda kuona gwara ravanotora panyaya yecurriculum, tichitarisa gwara ravanotora panyaya yeteacher professional council.
Vanotungamirira sangano reprogressive teachers union of Zimbabwe vataka vafira zvou vatiwo kunyange hazvo vaDokora vabviswa havana kufadzwa nekuiswa pachigaro kwavamavhima. Vazhou vati nekuda kwokuti vamavhima vaishanda pamwe nekutsigira vaDokora havaoni musiyano pamakurukota maviri aya.
Zvakanaka kuti vaDokora vambomiswa nokuti vaDokora vanga vatambisa nhova maticha vabereki nevana vechikoro. Chazongokanganisika ndechekuti vamavhima havana kunyanya kusiyana navaDokora. Vamavhima futi ndoumwe wanga asingakwani akwanisi kuti afambise basa zvakanaka nekuti ndo vaingo vamutenzero wadokora.
Waro wedzidzo wakashandurwa munandira gore rino, kunyange hazvo varairidzi vaiti vaisanzwisisawo zvaidiwa nehwaro hutsva uhu, izvo zvakakonzera nyunyuto. Vamwewo vainyunyuta nehwaro uhu nekuda kwekuti zvimwe zvidzidzo zvinoda mishina yemakombiyuta panguva iyo zvikoro zvekumamisa zvisina magetsi, uye zvimwe zvidzidzo zvanga zvisati zvava nemabhuku ekuverenga evadzidzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Kunyange hazvo vanhu vakawanda vasina kufarira makurukota akadongwa navamunangagwa, vaimbove varwiri vesununguko vanoti vanofarira kudomwa kwakaitwa mukuru wemauto emuchadenga vaParents Shiri segurukota rezvekurima neminda. Arthur Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Vaimbova vanhu vemusununguko ava vanoti vanofarira zvikuru kugadzwa kwavashiri, vachiti vane tarisiro yekuti vachagadzirisa nyaya dzinosanganisira kutorerwa minda kwanga koitwa vaimbovi varwi ava, kuwaniswa kwevamwe vavo minda vainge vasina kuwana minda apo yaigoverwa. Munyoro webazi revaimbovi varwi mudunhu rematonaland west vanyika dzino Mudarikwa vanoti vashiri vanofanirwa kugadzirisa nyaya yekutorerwa minda kwavari kuitwa nevashandi vebazi rezveminda. VaMudarikwa vanoti kunyange vamwe vanhuwo zvavo vainge votengeserwa minda nevashandi vehurumende ava,
vachaona nyaya dzekudzingwa kwamaveterans muminda negeneral populace yeZimbabwe, masi yeZimbabwe, nokuti kana varipo paya, varipo paya kumirira chokwadi, kumirira zvinangwa zvechimurenga, nekuti ivhu iroro rakaita kuti hondo ivepo.
Izvi zvinotsigirwa nemumwe wevaimbovi varwi verusununguko vaJoseph Chinyangara, vanoti vashiri vanofanirwa kugadzirisa nyaya yekutengeswa kweminda izvo zvisingabvumirwe nemitemo yenyika. VaChinyangara vanoti bazi rezveminda raifanirwa kunge rakapiwa munhu ane nhoroondo yehondo yechimurenga sezvaitwa navamunangagwa.
Panyaya dzeland dzese ndipo penge paita dambudziko rakasimbisisa. Inova iri ministry yaifanira kudai yenge yakapiwa munhu ane ringi dzakaita fanike idzodzo. So tiri kuti vakatanga kutakira nyaya yeland iyi kuti makombure dzaana sei, ari kutorerwa sei, kugrazing area yapinda sei, kuminda yaitengeswa sei. We do hope the whole population of Zimbabwe inofara. Inini Comrade Shiri ndakagara nawo paMarymount Mission tichabva kuassemble point pachitomborwisi tichienda tichibva pachitomborwisi. Comrade Shiri vanodirivara. Izvo ndine wimbo nayo yakakurisisa zvokuti hazvina kana nguva.
VaNicholas Masundire vekuChegutu vakadzidzira kurwa hondo navashiri kuTanzania muna 1974 vanoti vashiri munhu ane chido nenyika yake, uye vanoti havana tsvete sezvanga zvoitika munyika.
Sokuziva kwangu inini vashiri munhu andakaziva kubva 74 tirikuriye kuTanzania. Munhu ari ane chido nezvaanenge achiita, ari patriotic zvakasimba. Haana tsvete, haana zviya zvokuti hanzi uyu akati kana ari mukomanda yechinhu, ari kukomanda zviri straightforward.
VaMasundire vanoti vashiri vachagadzirisa nyaya yekutengeserwa minda kwete vamboi varwi verusununguko chete asi nevamwe vanhu munyika. Mumwe akashanda navashiri vafani Matsure vanofarira kugadzwa kwava matemadanda semutevedzeri wegurukota rezvekudzivirirwa kwenyika, vachiti vachagadzirisa nyaya yemari yavanoti ishoma inopiwa vaimbovi varwi verusununguko pamwedzi. Ndakamirira Studio 7 muChinoi, ndine Arthur Chigoriwa.
Nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika dzinoti kuvandudzwa kwedare ramakurukota rakadomwa navamunangagwa munongedzo wekuti mutungamiri wenyika mutsva uyu haana kurongeka. Tabata mukuru wezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice vatendai Ruben Mbofana kuti tinzwe maonero avo.
Tokuona kwangu ndinoona kuti vamunangagwa kuuya kwavo navamugabe vatanga tiinavo havachashanduka ba vangodzokisira vanhu ivavo vamwe chete vanga vachiita kuti vanhu vemuno munyika vave vanotambura vave vanoupenyu hwakaomarara. Saka kwandiri hapana sashanduka. Tandinongoona takangorwadzwa vamunangagwa kuti vapindire kuti nemauto kuti zvinhu zvisatirwa munyika kwangu ndingoti G40 nelacost kungoti nyaya iyi ivo velacost vave vanotonga. Pasina izvozvo hapana chimwe chavaimboona chaikanganiswa navamugabe.
Tingati vamunangagwa vakarongeka here kuti vanodoma makurukota pasina kana zuva rimwe chete vobva vamachinja zvekare?
Zvakatondishoko nhasi nchimuka ndokura vabviswa zviri kutoreva kuti hapana kurongeka. Handizivi kuti ivo pasava havana kurongeka pane mamwe mapuresha avari kuwana kune vamwe vanhu vatisi kunyatsoziva kuti ndivanani kana kuti munhu angasina kutombotarisira kuti vangave vatitonga zuva ranhasi. Saka ndinoona kuti pane zviviri apa zvingangove zvokuti vamunangagwa vanga vasina kumbogadzira kutonga zvechokwadi.
Tikatarisa nyaya yavachris mutsvangwa kuvanga vaiswa kuinformation iko zvino vanzi vava vachipanga mazano vapuresident, tingati kukurudzirwa here kana kuti kuderedzwa kwaitwa apa?
Ndinoona kuri kudzikiswa nekuti kana aungove muchipanga mazano kwakuti voisi rako taisera harichaziki kunzoko wangove muchiwandi uchingonzi ndouri kupa mazano. Kudzikisirwa totoona kana vasteni kwavakarwara paya kudzikisirwa uko kuti vairwara asi uku kwava mutsvangwa kutove kudzikisirwa saiko kuti pane zvaone kuone vaona kuti ndofunga vakodzeri sevane chigaro vanovapuwa ii.
Kwenguva yakareba vanhu vanga vachinyunyuta zvikuru pamusoro pavadokora vanhu vachitaura maticha vachitaura asi vamunangagwa vachibva vadomazve kuti vaite gurukota rezvedzidzo asi pasina kana nechinguva vachibva vavabisa pabasa zvachose, munofunga kuti vari kuteerera zvinotaurwa navanhu here?
Handifungi kuti kuteerera zvinotaurwa nevanhu chaizvo kuti dai vaiteerera zvinotaurwa nevanhu vasina kubhondoma vadokora sekutanga. Asi inini chandiri kuona ndosandabhorewa kuti either ivo vamunangagwa vanga vasina kurongeka havana kurongeka nezvavari kuda kunyatsoona muhurumende yavo itsva kana kuti pane vamwe vavo vari padyo navo chaivo chaivo vakabva mulacosti kana muarmy vari kupa puresha kwavari kuti isa auyu isa uyu isa uyu. Handinyatsofungi chaikubvuma kuti vamunangagwa vari 100% in control yehurumende pachavo vakazvimirira. Pane mainteresti ari kushwa uku nevamwe vanhu vari muchiwande vangave vari mulacost vangave vari mumilitary varivo vari responsible kuisa vamunangagwa panyanga.
Avo vanga vari mukuru wezvirongwa musangano reZimbabwe Networks for Social Justice vatendai Ruben Mbofana vachitaura vari parunhare vari mukwekwe.
Vateereri veStudio 7 tinoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 a.m. kuseni kwega kwega na 2 p.m. masikati ega ega nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha 7 p.m. mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa 909 medium wave frequency, pa 4930 shortwave, 15580 shortwave ne 6080 shortwave mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 a.m. 2 p.m. na 7 p.m. manheru ega ega. Musakanganwe.
Vanhu vanodarika mazana mashanu vanobva kumisangano namakereke akasiyana-siyana vakaungana muHarare svondo rino vachitaura pamusoro pezvinhu zvavanoshuvira kuhurumende itsva yavaEmmerson Mnangagwa. Kiri Mudzamiri anotipa nyaya iyi.
Achitaura pamusangano uyu. Mukuru we Zimbabwe Divine Destiny va Bishop Anselimo Magaya vakati vaiva netarisiro yekuti madzimambo nevatungamiri vekumaruwa vadzikinure kuti vagone kushanda vakasununguka vasina bato ravakarerekera.
Kuchunguruzwa kwanga kuchiitwa vanhu kwanga kwakavakirwa mu army yedu nemaCIO kwanga kwakavakirwa muma structures ezano PF muma war veterans muma dzishe nemadzisabhuku. Saka tiri kudemanda isusu kuti tiri kuda kuti madzimambo edu nevatungamiri vedu kumaruwa vadzikinurwe vagone kushanda vakasununguka vasina bato ravakarerekera.
Baba Douglas Mambure vakati nyika ikashaya vatungamiri vanotya Mwari inowira kumawere. Vakatiwo makereke anofanira kuva mberi maringe nezviri kuitika munyika neutungamiri huripo uye nekunamatira Zimbabwe.
Church inofarwa kunge ishitori mberi nekuti unoona kuti nyika ikashaiwa utungamiri unoziva Mwari ndopaya panove nevatungamiri vane corruption, vane kurwisana, vane uori, vanove mbavha. But tikave nevatungamiri vanoziva Mwari zvinotifambira seZimbabwe, zvinotifambira senyika. Ende tiri kutarisira kuti ikonomi yedu ngaigone kugadzirisika. But zvinogona kugadzirisika chete tikave nevatungamiri vanoziva Mwari nevatungamiri vanotya Mwari.
Mumwe wevakataura pamusangano uyu amai Lydia Nyikete vakatiwo vanotarisira kuti hurumende itsva yavamunangagwa ichaita kuti vanhu vange vakasununguka musarudzo dzegore rinouya. Amai Nyikete vakatiwo makore ose akapfuura vanhu vaitya kutaura zvakaipa zvaiitwa nevatungamiri venyika.
Tikutarisira zvakanyanyisa kuti vana vange vakasununguka, especially vechidiki, tine vechidiki varipo, kutarisira kuti vange vakasununguka vachinovhota uye zvavachivhotera zvavanoda nezvavanonzwisisa. Tikutarisira kuti tinge tino vatungamiri vachange vachitungamira zvakanaka uye kuti vachiteererwa zvichemo zvevanhu. Kozi zvaiitika ndezvekuti in the past kana pakaitika any corruption we are afraid to say it out, taitya kana kuti kwekuzvitaura kwacho taingogara pepe kusina kunyatsosununguka.
VaJohnson Mugari veUnited Citizens Alliance vakati vanoda hurumende yavamunangagwa kuti iongorere vatungamiri veZANU-PF mudunhu reBuyera District vari kuramba kupatsamba kune avo vanotsigira mamwe mapato tsamba dzinotaura kuti vagari vemudunhu iri.
Tine hutungamiri hwematraditional chiefs vane hutungamiri hwekuti vari kutyishidzira vanhu kuti wese anenge arejista vari kunyora nhamba dzevota slip yake, zvinova zvinokonzera intimidation yakanyanya kuvanhu.
VaMoses Muchakana Chirawo vakataura kuti hurumende yavamugabe yaivasunga nokudaro vanoda Zimbabwe yakasununguka inoitira munhu zvaanoda kwete kudzvanyirira vanhu.
Chandinoona ndechekuti isu semaZimbabwe tanga takanzi dzi nehurumende yavamugabe yabvai. Taisungwa nemapurisa tikada kungotaura izvi nezvizvi. Saka nhasi zvati rerukei taakuzviona zviri nyore, saka vanhu vakugona kutsanangura. But chatiroda kuona isisu iZimbabwe yakasununguka.
Ruzhinji rwevanhu vaive pamusangano uyu vakatsigira zvose zvakataurwa vachiti vanotarisira Zimbabwe itsva isina mhirizhonga. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Makaterera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Nepfenyuro dzemumatunhu dzakaita chisungo svondorino chekutanga kupfepfenyura pamadande mutande akaita seFacebook nemamwe dzakamirira kuti hurumende idzipe marezenisi. Godwin Manguja anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pakupera kwemusangano wenhepfenyuro idzi muHarare, mukuru wesangano reZimbabwe Association of Community Radio Stations Muzvare Vivian Marara vanoti vakaita chisungo ichi sezvo vaine vimbo yekuti hurumende yavamunangagwa ichavapa marezenisi.
taona kuti zviri nane ti shandise masaisai anenge internet kuti tikwanise ku broadcaster zviro zvinobva munharaunda dzedu ende zviro izvi tichazviita sezvirungoita vazhinji varikuenda pa internet vachinoita ma video avo vachinoita ma audio avo vachisa pa nepfenyure iyoyeyo nokuti hapana mutemo tikatarisa Zimbabwe unotitadzisa kuti tiende pa internet tichinoita izvi.
Muzvarimarira vanoti semaonero avo hurumende yamunangagwa inenge inoda kusiyanisa maitiro nehurumende yavaRobert Mugabe iyo yange isingade kupa maresidensi kune pfenyuro dzematunhu. Vanoona nezvekufambisa kwebasa musangano reMedia Alliance of Zimbabwe vanaijona yamutumbu vaudza Studio 7 kuti vafara chose nedanho ratorwa nepfenyuro dzematunhu.
Kunyange zvazvo mune zvaitika munyika kuti maane hutungamiriri hutsva, chokutanga isi ticharamba takashinga mukutsikirira nyaya yedu yekuti vari kutepfenyura vakwanise kupiwa magwaro ekuti vakwanise kutepfenyura mune zvakanaka. Chepiri, vati ivo aiwa takamirira kuti basa iri ripfuurire mberi rekuti vatipe magwaro. Timbopfano tepfenyura tichishandisa zvinhu zvakasiyana-siyana kufanana naFacebook, kufanana na WhatsApp kuti basa iri risamire tigare takagadzirira kuitira kuti patopiwa malicense hazvinge zvinge zviri nani.
Mumwe mugari wemuHarare amai Rumbi Mapfumo vanoti vanotsigira danho renhepfenyuro idzi vachiti havasi kufara nhepfenyuro dziripo pari zvino.
Tiri kutokumbirawo purezidendi vatsvava kuti vape malaisensi maradio stations akasiyana-siyana, kunyanya Studio 7 toda kuti ibroadcaste muno munyika. Inotipa nhau dzakasiyana-siyana dzisinoselektwa nedzimwe stations dzatisinganzwi, but Studio 7 inopa news dzose. Saka tachikumbirisawo kuti dai vavapa malaisensi vabroadcaster taitawo choice pamastations awedwe.
Vanomirira mabvuku muparamende zvakare vari nhengo yekomiti inoona nezvekuburitswa nekufambiswa kumashoko vaJames Maridadi vaudza Studio 7 kuti zvinonyatsisa kuti hurumende yeZimbabwe inotadza kutevedza mutemo wayo wekuti ani nani anoda kutepfenyura anofanira kupiwa residency.
Semunhu wemudare remuparamende ndinonzwa kunyara nokuti handifaniri kunge ndichitobvunzwa mubvunzo unoti vanhu vanofanira kunge vachitoine malaisensi kare. Mutemo uri pachena, bumbiro remutemo remuZimbabwe riri pachena, asi handizoti chii chanchiitika kuhurumende kuti itadze kupa vanhu maresidensi emacommunity radio stations. Zvinhu zvakanyanyisa kushata ndo patinotaura paya paya kuti hurumende inosungirwa kuti iteedzere mutemo wenyika.
Bumbiro remutemo wenyika rinopa mukana wekuti wese anoda kutepfenyura apiwe residency, asi hurumende yavepo yava Mugabe haina kusunungura masaisai. Sangano reZacras rine nhepfenyuro dzematunhu 22 uye hapana kana imwe yadzo ine residency. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Kupindira kwakaitwa nemauto munyaya dzezvematongero enyika kuri kutambirwa zvakasiyana-siyana munyika. Vamwe vanoti mauto akaita zvakanaka, asi vamwe vachiti masoja haafaniri kupindira munyaya dzezvematongero enyika. Muhurukuro yanhasi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vanoongorora nyaya dzezvematongero enyika vagadzira chirumhanzu uye gweta rinorwira kodzero dzevanhu vadewa mazvinga. Totanga nekunzwa vamazvinga.
Chinokosha kutanga-tanga ndechekuti vamunangagwa vatungamire hurumende nevanhu veZimbabwe nenzira yakasiyana nezvaiitwa navamugabe. Kureva kuti ngavatungamidze kuremekedza kodzero dzevanhu, ngavatungamidze kugadza makurukota, vanhu vane unyanzvi, vanoziva basa, kwete vanhu vanenge vachipuwa masimba nekuda kwekuti kuda zvichida vanotsigira musangano kana kuti vanotsigira vamunangagwa kana kuti vari kumauto. Uyezve ngavakurumidze kuisa hwaro hwekuti nyika yeZimbabwe iende kusarudzo dzakanaka. Rimwe dambudziko riripo nderekuti mauto anyanya kupindira muzvematongerwo enyika. Ngavawane nzira yavangaita kuti simba rekutonga muZimbabwe risabva kumauto asi ribve mukuvhota kwevanhu vachitaura musarudzo kuti vanoda kutungamirwa nangana. Saka mukana wavainawo iko zvino ndewekuti ngavamutsurudze upfumi hwenyika nenzira yakatsarukana inotaridza kuti utungamiri hwenyika ndihutungamiri hwenyanzvi kwete hwevanhu vanongoti pamberi nemusangano.
Munoona senyai vachirumanzi?
Well, vamazinga vataurapo zvakanaka chose. Dambudziko rinongozovapo muruzhinji rweZimbabwe inyaya vanongoti ma human rights. Ipapa ka panoda kuti panyatsokuongororwa kuti kavachiti ma human rights anani, uye zvima human rights zvichireva kuti kudini. Ndoti yangu izvozvo. But ndokungidzira kuti president vamunangagwa kana chero nezvama human rights vatanga nenyayo yombava nokubva vati tarisa kahama yangu hatidi kutatanidzana pa 3 months dzimwe dzimitatu chiunza zvanga zvifana kuti zvinge zvichigara muno asi kana waramba hako usazodini usazoti takaipa. I think kuno munhu anenzeri dzokuda kuteerera asingadi kuita pachongwa tingati makobatics kuda kuzvidza wakangwara kana kuita sei ndofunga anzwa. Ndoenda pane nyaya vataura yamasoja yekuti iye masoja asapindira mui mutongi wenyika. Handizi kuti vamazinga shuwa vasaita sokuti havana kuzvagwa munyika ino, ende vasaita sokuti chinonzi soja havachizivi. Kuda maybe ndingapa mufananidzo kuti soja kuti titi sezvaitwa naSmith kuti magandanga hataiti isisu chi vana mukoma. Handimaona nyika ino kuti inge iri free yakasunungugwa namasoja. Saka nyaya yekuti anzi masoja asapinda pozisi handizi kuti vanhu vanozviwanira kupi izvozvo. Vese magenerals varipo iye zvino vakaenda kuhondo vachijoina vachitiri kuda kurwira rusunungugwa kwenyika yedu. Saka nanhasi iye zvino masoja anongorwa achisunungura vachida kuti revolution irambe ichienderera mberi. Hazvigoni hama dzangu kana tiri vanhu vanoda kutaura nachokwadi kuti nhasi ungati masoja eZimbabwe asiyane nepolitics. Hakuna zvinhu zvakaita saizvozvo, ndo chokwadi ichocho. Saka isusu seZimbabwe ngatizivikanwe kuti maZimbabwe vanoita politics dzavo iti full stop. Nokuti kuti tikope zvinoita dzimwe nyika, dzimwe nyika hadzina kumbogwa hondo. Saka ukataura nezvehondo kwavari hazvina meaning. Vanotaura kuti what do you mean?
Vamavinga.
Ko zvino nhai vachirumbanzu, kana tikati masoja ndo vanotonga, saka tinogoitireiko kubata vanhu kumeso tichiti kunoitwa sarudzo? Sarudzo dzinogova dzei? Nekuti sarudzo inongoreva kuti munhu abva zera asvika makore gumi nemasere ane kodzero yekunotaura kuti ndinoda kutungamirwa nangana. Ndo chekutanga. Kureva here kuti kuZimbabwe muutongi wechichitera haushandi, kuno utongi wechiuto. Ngazvingobudwa pachena. Ndo chepiri. Uyezve chetatu ndechekuti, ko ivo vana mukoma vakarwa hondo tinovatenda, ko zvavava vana sorojena zvavava kupera, kureva here kuti vachaenda kwamupiganebwe nenyika yeZimbabwe?
Vachirumanziita
pomubvunzo wakanaka chose. Bati zviripo ndezvekuti kana tichiti vana mukoma, haziri kuti vana mukoma vakange varipo sinzi ava vapinda masembo in 1980 nanhasi vachiriwo masoja. Handizvo iye zvino tina maMPs, tine vanana vana Chamisa havana kumbobva hondo. They are MPs ende vanotive maprizino wamwe maparty ende kuhwina kwavakaita vana vaChamisa vachiva neconstitucency yavo ndiyo demokrasi yacho. Saka vedwei tisaramba tichitsogoredza maconcepti kana maideas ava edzimwe nyika. Ngativeiwo nezvedu samaZimbabweni kuti aya ndiwo matongero atinoda. Kana vana mukoma vava masorojena, zviri kuna vanhu kuramba vachivadairi kana kuvaramba? Apa tiri kuda kungotaura nenyaya yekuti ngatisiyanei nenyaya yekuti iye masoja apindira mupolitics, iye masoja apinda. Iye zvino nhasi munhu wese asiri kufara here nenyaya yamasoja yavo? Nhasi uno iye wamazinga hamusiri kufara here nenyaya yamasoja? Mungondipindirai pakuti hongu kana kuti kwete.
Vamavinga
vachirumanzu, inini izvozvi hana iri kubika mananga. Ndiri kutya kuti kutongwa nemauto vakabata pfuta haisiyo, hazvidzo zvakaenderwa kuhondo. Handiti kuhondo zvainzi one man one vote, ndo yakanga tiri imwe donzo rekuenda kuhondo.
Vanongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vagadzira chirumanzu, uye gweta rinorwira kodzero dzevanhu vadewa mavhinga vange vari chitaura naBlessing Zulu weStudio 7 vari parunhare muHarare. Ini ndini Tanonoka Wande, ndokusiyai muina mutungamiri Nkomo.